Mangwanani, akanaka watereri, tinosanga na zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu, 18 Ndira 2023. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rinoshora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita gweta vakudzai kadzere. Zimbabwe Examinations Council inoramba mashoko ekuti icharega kuburisa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera. Mumwe murayiridzi anowanikwa asina mhosva yekutumira mashoko panhare mbozha achichema-chema nekushomeka kwemihoro yevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rashora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta rinomirira nhengo dzeCCC vakudzai kadzere. Magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemagweta uye vanoti kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa. Uye vachinyora paTwitter pavo, sangano iri rakurudzira veSADC neAfrican Union kuti vapindire kuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti vakambovhunwavo ruoko nemapurisa eZRP vachiti zvinogozha kusungisa mapurisa sezvo vari ivo vanoongorora nyaya dzakadai kuti dzigoendeswa kumatare.
Kuna kwa maguta na mapurisa zvino tokacha madza ende zvino zvisika fangwe sichioneka munyika inonzi inotevedzera mutemo. Sezva tozva maguta basa rawo ndiro kumirira vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva kawati vanenge vachida kumirirwa nemaguta. Saka kana takuona zvinhu zvakadai so zvichiitika kuti maguta paanoenda achida kumirira vanhu anorohwa achityoka sezva takaona zvinhu zvinotokatya madza ende zvinhu zvisika fangwe sichioneka.
Kana zvinhu zvakadai zvichiitika magweta anoita sei? Sangano rinomirira magweta pane zvarinogona kuita here pamusoro penyaya yakaita sei?
Zviripo zvinokwanisa kuitika sezvatikuona iko zvino masangano akawanda wanda emagweta muZimbabwe nedzimwe nyika ari kuita condemn zvakaitika kuna vakadzere izvi. Ndafara chaizvo ndichiona kuti Law Society of Zimbabwe iyo inomirira magweta pazvichimo zvavo yabudisa zvekare notice ichitaura kuti havasi kufara nezvakaitika kuna vakadzere. Saka izvi ndo zvimwe zvinokwanisa kuitwa nemagweta kuti vakondeme hurumende izvione kuti zvinhu zvakadai so zvakashata. Uyezve magweta acho anokwanisa kuzotora nyaya iyoyi yaitika kwavari sevakudzai kadzere vachiendesa kuhigh court kana kumagistrate court kana pane mapurisa vakaona pavakarohwa kuti vaprosecutwe vabatwe nemhosva nekuti zvinhu zvakadai so iassault isingafanwe ichibvumidzwa pamutemo. Saka mapurisa aya anofanwa kuonekwa achisungwa and uyezve achisuyiwa kumatare edzimhosva.
Tingavimba zvakadini nematare edzimhosva muZimbabwe?
Ya, sezvamunoziva zvaiitika kuna vakadzero zvakaitika futi kwandiri muna 2014. Ndirimo magweta akarohwa akatyokawo zvekare ruoko. Saka ndinoti process yacho izi kunyanyanya kumapurisa kuzunu zino ti netsei ino kuti mapurisa seza tungo ziza kuti mutemu wedu auna ya tinga di independent commission kana kuti independent investigation ino kwasa kuitika panyaya zikadai so saka ipapa tichaona zvekare kuti vanhu vachava vachi investigator yokurohwa kwakaitwa vakadziri anenge achitoyo futi mapurisa saka zvinhu zvokuti through experience mapurisa anoita kuvharana vharana saka nyaya iyoyo inobva kusapinda matare edzimhosva but kumasivu courts vakadziri vanokwanisa kuoneka vachisuwa hurumende minister of homeland security nemapurisa acho nezvinhu zvakaitika izvizvi saka zvinhu zvokuti tichitarisa kuti zvinhu zvinokwanisa kubatikana here kauti kuti kwete zvinhu zvokuti magweta anofanira kuva achiendesa nyaya dzacho kumatare edzimhosva kuti vanoagiwa nyaya idzodzo
tiri kuona zvekare vamasiya kuti sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rabudisawo gwaro richishora kurohwa kwakaitwa vakadzere zvino mashoko anonge achibva kuna mamwe masangano akadai pane zvaanopindudza here pane zvaanobatsira here muzimbabwe hurumende inoteerera zvinhu zvakaita seizvi
ya hongu zvinhu zvakadai so kana zvichibva kunze kwenyika zvichionekwawo zvekare nemagweta emosadic zvinhu zvokuti zvinge zviri munzeve zvekare of other maleaders emosadic zvokuti hurumende ichava ichizvinzwa kuti zvinhu zvakadai so zvakaitika saka zvinhu zvandingati zvinobatsira yatingati advocacy around nyaya idzodzi dzekuti pamwe hurumende yedu yezimbabwe yakanzwawo kuti zvinhu zvakadai so hazvifanira kuzvichiitika kumasangano anenge ari kunze zvinhu zvinokwanisa kuti kuda maybe zvinhu zvinokwanisa kuvandudzika but sezvatoziva hurumende yedu haizi hurumende inoteerera but advocacy yakadai so kana mashoko akadai so achibvawo kumasangano ari kunze zvinhu zvinobatsirawo kuti nyaya dzakadai so dzive dzichitaurikawo pamamwe maplatform anozoonekwa vakuru venyika vachienda vachinogara
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo sangano rinoona nezvesarudzo rezimbabwe school examinations council kana kuti zimsec rinoti mashoko ari kutenderera pamadandemutande ekuti zimsec icharega kuburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera ndeemanyepo zimsec inoti iri kutevedzera mitemo yebvunzo yezimsec act inoti vanenge vabatwa nemhosva yokubiridzira pabvunzo vanodzimwa mubvunzo idzi asi vasina mhosva vachitarisirwa kuziviswa zvakabuda mubvunzo dzavakanyora zvichakadaro varayiridzi vanoramba vachingochema-chema vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro evans zininga westudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe varobson jere kuti tinzwe maonero avo
wamusvondo repiri zvikoro zvavhurwa asi isu sesangano revarayiridzi vekumaruwa rinomirira varayiridzi vose pamwe chete nezvekuona nezvedzidzo yekumaruwa muno muzimbabwe tine zvimhingampinyi zvakawanda zvatasangana nazvo chimwe chezvimhingampinyi ndechekuti vana vakawanda vakundikana kunge vachidzoka muzvikoro nenyaya yekuti hurumende yedu yakanga yakapromisa vabereki kuti ichange ichibhadharira mwana wose maschool fees pachena asi haina kunge ichikwanisa kuzoita sekuwimbisa kwayakaita totarisa zvekare kunyange vana vedu isu varayiridzi vakanga vakanzi vachange vachibhadharirwa maschool fees hurumende haina kukwanisa kuita izvi totarisa nemihoro yatinowana isu sevarayiridzi mihoro iyo miuro mishomanini chakundikana kuti vana wedu wange tichiwabhadharira maschool fees zvakuita kuti vana wedu wange vachidzingwa muzvikoro zvakanganisa dzidzo yekumaruwa zvakanyanya
vana vekumaruwa vakaitawo zvakadini muzvikoro zvekumaruwa kwamakawandira uko
maresults ewana A level akabuda ongororo iripo yakabuda ndeyekuti vana vazhinji vekumaruwa havana kunge vachikwanisa kunge vachiita zvakanaka mumazambanishoni adarika zvichikonzerwa nenyaya dzakati wandei tinoongorora kuti vana ava takanga tiri munguva yecovid vana havana kunge vachikwanisa kudzidza nguva yakati rebei nekuti kwanga kuine lockdown vana zvozovakanganisa pabvunzo yavo totarisa zvekare zvikoro zvekumaruwa kuti zvikoro hurumende haisi kupa mari yakawanda kuzvikoro zvekumaruwa saka zvikoro izvi zvinozenge zvaakudzidzisa zviine zvikwanisiro zvishoma totarisa nyaya yematextbook mamaterial anodikanwa kunzi vana vanga vachidzidza vaine zvose haisi kukwana kumaruwa izvo tagara tichitaura kuti kumaruwa vana vanofanira kunge vachidzidzo yekumaruwa hurumende inofanira kunge isa mari yakati wandei nekuti ndokune ruzhinji rwevana runoenda muzvikoro pekare tichitarisa kuwana kunoita vabereki kumaruwa kuti havana mihoro yakati tsikiti vazhinji vachone ndivo vanenge vachingoitawo zvemaricho tichitarisa mamiriro akaita ikonomi yenyika yedu zvinozoafekta zvekare kuwana padzidzo yavo
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe varobson chere vari parunhare kuHarare naevans zvininga westudio 7 Nengo dzedare reparamende dzinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa zvayakanzi igadzirise nekomiti yeparamende kana kuti ad hoc committee yakaongorora gwaro rayo rekutara miganhu yematunhu ekuvhotera repreliminary delimitation report pamwe nokutambirawo zvakabuda murukuro dziri kuitwa muparamende pamusoro pegwaro iri. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi, mumiriri weHarare East vatendai biti vanova mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reTriple C vati gwaro reAd hoc Committee rinofanira kugamuchirwa neZEC yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe.
We resolve, this house resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the ad hoc committee. So I move that we make that resolution.
Ngatiitei chisungo chekuti ZEC ngaigadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa neAd hoc committee.
Vabiti vatiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa kwemawadhi achiiswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
The tech word is kwaunjo iskanda kuHarare South kuchururuka. I mean, how does it happen, Mr. Speaker? Can you picture island GCPC? Wondo ikanda kuto ugedzere kumasvingo uko. Hazvina vanhu vekuhighlands havana geographical communication, havana common interest nevanhu vekuchirufamuko. So description yacho manje inonzi unomira pakona wozoenda pakanzizi kasina zita wozoenda paimba yeredhi wozondofamba. It doesn't make sense.
Izvi zvatsinirwawo nemiriri weShamba North vari nhengo yeZANU PF vaBramwell Bushu.
So that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other.
Hatifaniri kuve nemawadhi nemamunicipality akasiyana anopinda muconstituency imwe.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, mumiriri weDinga North vaPrince Dweko Swanda veTriple C vati ZEC inofanira kupiwa mukana wokugadzirisa zvayakakanganisa, kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana ZEC ikatadza kubata nguva. VaDavid Tekeshe veMDC vanomirira Makoni Central ndevamwewo vati ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe musarudzo.
They say they use the preliminary report, which I think preliminary report is subject to changes, to corrections and like.
Zek inoti, I preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo, Ado Committee yakaita chisungo chekuti mamatunhu akaita seGutu South neUlelema East anofanira kudzorwa. Izvo zvinotsigirwa nemumiriri Warren Park vaShakespeare hamauswa.
Takatarisa Warren Park yakanga iine mavoters vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri, zvirova kuti 32,000. Zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana neKambu Zuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituents idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare miganhu yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national census, pamwe nekuti maconstituents ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichaziva gwaro iri, dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumwe murairidzi amai Edith Mupondi avo vaipomerwa mhosva yokutumira mashoko panhare mbozha vachichema-chema nekushomeka kwemihoro yevashandi vehurumende nezuro vakawanikwa vasina mhosva. Amai Mupondi vakasungwa muna mbudzi vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo wePostal and Telecommunications Act mushure mekunge vatumira mashoko aya kune vamwe vavo paWhatsApp. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutongo uyu wachenura nhengo yavo uye waburisa pachena kuti vashandi vari kuchorerwa kodzero dzavo nehurumende.
Pana mwedzi miviri amai Mupondi vanove murairidzi wekubudiriro hai vachidhonzwa kumatare vachipomerwa mhosva yekunzi vakakomplaina muWhatsApp group kuti mari yavanotambira ishoma. Tinoona nhasi mutongi Miti kuHarare Magistrate Court vatura mutongo wekuti kupostwa kwakaitwa mashoko aya namuzvare Mupondi hakuna kunge kuri intentional kuti kunga anoye vanhu sezvanga zvichinzi nestate zvavakaposta zvaigona kuzoanoya vamwe vanenge vari mugurupu umu. Saka vasunungurwa zvavo nedare vakanzi havana mhosva.
Iyi mhosva ipi yavakanga vachipomerwa vamasaraure?
Kupostwa kwavakaita mashoko ekuti mari inotambirwa nevarairidzi ishoma kwaigona kukanganisa kuiriteta vamwe kana kuva anoya vanenge vari mugurupu. Saka zvichinzi pamitemo yemuZimbabwe hazvitenderwi kuti uise mashoko anogona kunge achianoya vamwe vaonenge uchitaura navo pamadandemutande.
Saka kuchenurwa kwavaitwa nedare uku kunovasiya papi tichitarisa mhosva yavanga vachipomerwa?
Zvari Mupondi havana kumbobvira vamira kuenda kubasa, vanga vachingoenderera mberi nemaduties avo. Vanga vari munhu anga asati abatwa nemhosva, saka vacharamba vachienderera mberi nekushanda vaisa disturb nekudzokera kumatare kwavaenda vachinoitiswa nyaya iyi.
Icho chiitiko chakadai munochionawo sei imi sesangano rinomirira varairidzi?
Tichitarisira zvakataurwa namai Mupondi chinove chokwadi. Varairidzi vari kunonga sose nemuromo, vari kutambura zvakanyanyisa. Saka kuti munhu angotaurawo kuti varairidzi vari kutambira marishoma ombaagwedywa onzi ngaatoenda aende anoanza mibvunzo kumatirongo, zvinhu zvinorwadza kwazvo. Vanhu vane kodzero mububiro remutemo rekuekspresa zvishuwo zvavo, kusheya zviri pahana pavo, zviri mupfungwa dzavo kuti vamwe vavanzwe. Haisi mhosva ingapambirwe vanhu, ingasungirwe vanhu. Tinoshushikana nekutyorwa kunoitwa kodzero dzevanhu dzichiramba dzityorwa kudai. Kodzero dzinofanira kuchengetedzwa, dziri muconstitution. Sevashandiwo tine tichiti tine kodzero dzedu dzekutowana muhoro. Tanyimwa muhoro wedu, taenda kumademonstration, vanhu varohwa, vanhu vasungwa. Takungotaurawo pamaWhatsApp nehama dzedu kuti tiri kutambura toenderera mberi nekusungwa. Zvinhu zvinorwadza chaizvo. Kana varungu chaivo nguva yaSmith hatifunge kuti vaiita zvinhu zvakadai. Rondo yekusunungura vanhu yakarwirwa izvezvi kuti munhu nemunhu ainjoye kodzero dzake sedunga munhu. Asi tiri kuona kuti hurumende yavamunangagwa yabvuta kodzero dzevanhu, yava kutigarisa senhapwa munyika yedu, munyika yechizvarwa chedu. zvinove zvinhu zvatinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yashandura maitiro airi kuita nekuti nyika ino haisiye munhu umwe chete ndedu tose.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaOpet Masaraure vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, nengo dzeparamende dzinoti gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission rakaitwa risingatarisi zvakabuda mukuverengwa kwevanhu vachiti gwaro iri ridzorerwe kuZimbabwe Electoral Commission kuti ritarisiswe zvakare. MuNewsday makare, kutongwa kwevaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika muzvare Mary Mubayiwa kwanzi kuchatora nzvimbo musi wa20 Ndira sezvo umwe mufakazi akatadza kuuya kudare. Muzvare Mubayiwa yavanopomerwa mhosva yekuedza kuuraya murume wavo vaConstantino Chiwenga pavakange vari muchipatara kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinesera nhema kuti ZANU-PF haina zvakadaro. ZANU-PF musangano wakanaka. ZANU-PF musangano wavanhu. Musangano wavanhu iwo uchiruva machemberi. Musangano wevanhu unoruva machemberi. Unoda unomanikidza munhu kuti ndivhotere. Iwe mugwadi uvhotere godlo uchiguta. Vamwe vachiva nezhara.
Mapurisa oshaya ndo vachirongotsvaka vanhu vachingorova vanhu nevanhu vanongorova vanhu vakuru matiota musangano yavo vose avo vanotumwa nezidhara ramoti Munangagwa ndorinovatuma iroiko kutambura kunojoni kukuru kwodzingirwa kupiswa zvose nekuda kwemunhu iyoyo kutindauraya nyika kuti tisvike pakutambudzika pakudaro kwose ko kuti tisvike pakutambura chitase mapenzi kunomhiri kwenyika kunoku mudi vanofa zvinorwadza kunokupondwa kupiswa nekuda kwemunhu wegati.
Komatanonoka wande zvisai mushoko rangu iri kuna mutungamiri wedu vaAmos Chibaya, murungu wemabasa. Ini handisiri muZimbabwe zvangu, asi ndanga ndine chido chokuti kana ndikabatana navo ndive umwe wevanhu vanokambenera musangano wedu, especially kunzvimbo dzakaita sanamwenezi Chivi, Mberengwa. Saka kana muchikwanisa kusvita kushoko iri kuna vaChibaya, vasvitsei, uyezve musangano wedu ngausimbise nyaya yeminda. Ndiyo iri kutaurwa neZANU-PF, nyaya yeminda, kuti kana mukavhotera TCC muchatorerwa minda. Nyaya iyoyo inofanira kufambiwa nayo. Ndoda kuzivisa vanhu vese muZimbabwe kuti TCC ichiri kuzopa vanhu matitle deeds ichiisa zvinhu zvakakwana kuminda ikoko. Mahovhets acharapwa, achapiwa mari inotenga, achapiwa mabenefits ekuti vachaitawo dzimba mumadhorobha. Ndinotenda.
Zvava kuitwa neZANU-PF zvakanaka chose nekuti iri kuzvidhikambena pachezvayo. Izvezvi izvi vanhu vayakati vaonge Young Women for ED vanhu vasina hunhu, vanhu vavakangotora mumabhawamu vechifamba vechichiita zvemhirizhonga nekutyisidzira vanhu muchapiswa muchadii vechinyora mazita evanhu pasi. Hatinaye kuno. Asi pamusha paaibika mapoto asati asiyana nemurume wanga anaye aiita zveMDC achingovhiringidzira zvasaizvozvo kuvhengedzera kwaari kungoita kwaakutsvaga mari kuZANU-PF. Zvino tingangoti isusu vanhu ngatirambei takabatana tive negoro imwe chete pa2023.
Nemubvunzo wendinawo pane vakasununguka kutaura, hapana veri vanotaura vakamirira ZANU-PF kwose pese pese penongoteerera zvinhu zvese. Ndongonzwa vanhu vanongotaura kushora vanhu veZANU-PF. Chomunongodzokora chete ndechekuti mugwadiwo atiriwo pabasa nechichi ndopi zvindopi. Munongodzokora chete zvinongoita zvinodanika related kuZANU-PF. Asi zvimwe zvese zviri kutaurwa munoratidza hapana here munhu weZANU-PF ari kukanda maaudio emusiri kukanda wapavanhu. Ndomubvunzo wendinawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano mukuru weWorld Economic Forum uri kuenderera mberi kuDavos, Switzerland kusvika mangwana China. Chero hazvo kuchisangana vakuru vemakambani makuru nevatungamiri venyika dzakawanda, nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzitarisiri kuti kune zvikuru zvichabuda mumusangano uyu. Evans Zininga abata nyanzvi yezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinze maonero avo.
Nekuti misangano iyi mukana wekuti vane mari dzavo uye nyika dzakati budirirei vasangane vachionesana kuti upfumi hwepasi rose hunoenda kupi. Senyikawo dzakaita seZimbabwe, totarisa kuti South Africa, tinoona kuti panenge paine nyaya yekuti vanenge vachidawo kuti vane mari dzavo vange vachiuya vachisima mari dzavo munyika dzakaita sana Zimbabwe nana South Africa. Saka kuenda kunenge kusiri kuda kunoonesana kuti upfumi huchafamba sei, asi kutsvakawo vanhu vanouya vachisima mari munyika dzakaita sana Zimbabwe nana South Africa. Ndosaka tichienda ikoko. Nemaonero angu hangu, handifungi kuti musangano wekuti mutungamiriri wenyika anofanira kuinda, nekuti zvizvi zvinenge zvichiitika ikoko zvinenge zvichida makurukota ezvekunze kwenyika. Ndinoona sekuti ndo vanenge vari ivo vanenge vari nemukana mukuru wekuita misangano dzacho dzinenge dzichidiwa idzodzo.
Neimwe nzira vakuchera muri kuti zvinogona chiri chinhu chakanaka kuti vamunangagwa havana kuinda kumisangano iyi kwainda makurukota avo?
Zvakakosha izvozvo kutinzwise kuti vamunangagwa kachinzika zvinhu kana kuti vatungamiriri pavanoenda ikoko, nyaya dziripo ndedzekuita musangano mupfupiso uye nekutorwa mufananidzo. Zvizhinji zvatingati zviri technical zvinoitwa nemakurukota nevamwe vanenge vachishanda mubazi rezvekunze kwenyika nerimwe rezvemitemo. Vatungamiriri venyika ndivana mucheka dzafa, kwete vamunangagwa vega, asi vazhinji vatungamiriri venyika ndivana mucheka dzafa, vanozouya basa zhinji raitwa. Saka kana kuine basa rinoda kuitwa, ndoona sekuti makurukota ndiwo anenge ari iwo anofanira kuenda onoita basa iroro.
Avo vange vari nyanzvi nezveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rinoshora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yokurova nekukuvadza kwavakaita gweta vakudzai kadzere. Zimbabwe Examinations Council inoramba mashoko ekuti icharega kuburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera. Mumwe murayiridzi anowanikwa asina mhosva yekutumira mashoko panharembozha achichema-chema nekushomeka kwemihoro yevashandi vehurumende. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanuno Kawande nichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEasy Ndebele.